manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 17, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano waitika pakati paPresident Chamisa navaMbeki wakakosha zvikuru sana nekuti tikuona kuti wakuratidza kuti nyaya yaitaurwa naPresident Chamisa yekuti aiwaka vari kupolad vanoitawo zvavo asi zvinhu zvenyika zvinoda kuti zvigoitwa panze.
Vakamboita muyananisi pagakava reZimbabwe muna 2008 vataumbeki vanoita hurukuro nevemapato ezvematongerwo enyika panguva yemunyika muine bopoto rezvematongerwo enyika. Vakaparadzirwa misha pamwe nezvipfuyo zvavo mirizhonga ya 2008 voronga kuti varipwe. Zimbabwe yadzokera zvakare kumazuva andadzoka munyaya dzezveupfumi. Indwe mimwe emisoro inao dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vemutungamiri wenyika yeSouth Africa vatavo Mbeki vakapinda munyika nezuro vakaita musangano wekutanga nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachizosangana nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa pashure murwendo runonzi rwakanangana nekutsvaga nzira dzekupedza matambudziko akatarisana nenyika. Nasi vaMbeki vasanganawo nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa vari muchikwata chevatungamiri vemapato vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rapera chepolitical actors dialogue kana kuti Pollard. Vasangana navaMbeki vanoti mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku, mutungamiri weMDCT Muzvaro Thokozani Kupe pamwe nemutungamiri wePeople's Democratic Party Amai Lucia Mativenga. Batore MDC inotungamirwa navaChamisa rakaramba kutambira kuti vaMnangagwa ndoo mutungamiri wenyika richiti rinotambira chete kupinda munhaurirano dzinotungamirirwa nemuyananisi wekunze kwenyika. VaMbeki vanozivikanwa zvikuru nekuyananisa gakava raiva pakati pevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevaive mutungamiri weMDC vaMogen Tsvangirai izvo zvakazoita kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa muna 2009. Kuti tinzwe zvakabuda kubva musangano wavaChamisa navaMbeki tabata mutauriri wavaChamisa Dr. Nkululeko Siwanda.
Musangano waitika pakati paPresident Chamisa navaMbeki wakakosha zvikuru sana nekuti tikuona kuti wakuratidza kuti nyaya yaitaurwa naPresident Chamisa yekuti aiwaka vari kupolad vanoitawo zvavo asi zvinhu zvenyika zvinoda kuti zvigoitwa panze pachiita kutaurirana pakati pevakaba maelections neMDC inotungamirwa naPresident Nelson Chamisa ndo vanoda kuti vanyatsosangana pogadziriswa nyaya yekubirwa kwemaelections. Saka taona kuti President Thabo Mbeki vauya kuno vakati aiwaka ndichasangana nenhengo dzePollard asi nokuti nyaya yeZimbabwe yakakosha kukunda zviri kuitwa kuPollard kunenge kune karwuyo kamwe chete ndichada kuti ndigosanganawo naPresident Chamisa kuti tinyatsoona kuti zviri kufamba sei.
Chii chikuru chavakataura nezvacho?
Zvatinoziva kando zvekuti nyika yemuZimbabwe haisina kumira zvakanaka, saka vakabata nyaya dzakati wandei dzekutoti tichati kana vazowana mukana nhasi nekuti vari mumameetings tochidzitarisa dzese toona kuti dzavakawirirana naPresident Mbeki kuti ndo dzichataurwa ndedzipi dzavanoda kuti dzimbomira ndedzipi. Saka tiri pamwe pakuti vakatarisa nyaya dzakatarisana nekunetsekana kuri kuita vana vemuZimbabwe panguva ino asi kuti tingadome nyaya imwe chete toda kuti tange tapedza kufuirana navaMbeki kuti zvatinoda kubudisa ndezvipi.
Ndiani akashevedza vambeki munyika? Chii chakaita kuti vange vari muZimbabwe?
Aiwa Kanya, aye muZimbabwe yava kuzikanwa muregion. Tinoziva kuti pakatumirwa vanhu vakati wandei kuregion kusati kunotaura kuti Zimbabwe hakuna kumira zvakanaka, uye tinoziva kuti vamunangagwa navice president wavo vaakuonekwa neregion seregional security threat. Saka izvozvo tofunga kuti zvinhu zvakakunetsa zvikuru sa zvinoda kugadziriswa.
Pangave nekutarisirwa kweimwe GNU here?
President Nelson Chamisa vari very clear nechirungu, vanotaura zviri pachena kuti aiwaka ina handisi kuda kutaura nemunhu nenyaya yekuti tiye tichida kuti tiite zvigaro kana kuti tiite GNU. President Chamisa vane zvinhu zvavanokoshesa zvavanoti 5 key point plan.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunhare muHarare neStudio 7. Blessing Zulu Studio 7 abatawo vamadhuku kuti tinzwe zvabuda mumusangano wavo navambeki.
President Mbeki vari muZimbabwe, vakauya muZimbabwe vachida kuuya kuti vaonewo kuti inzira ipi yavangabatsira nayo kuti vanhu veZimbabwe, zvikuru kuti vari mumatongerwo enyika, vakwanise kuita pfungwa imwe yekuramba vachionana, vachitaurirana kuti vabatsire kubatsira matambudziko ari mukati menyika. Vanofunga zviya zvokuti kuti nyika ibudirire, ifambe zvakanaka, matambudziko eikonomi apere, vatungamiriri vemapolitical parties nevamwe vatungamiriri vanofanira kuramba vachionana, vachipanana pfungwa. Saka izvozvo hazvisi kuitika muZimbabwe izvezvi. Vamwe vari uku, vamwe vari uku. Saka ndozvavaida kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kuita kuti zvinetse kudaro, uye ndeipi nzirawo ivo yavangabatsira nayo kuti pamwe zvinhu zvipinde pasituation yekuti tinokwanisa kuonana nguva nenguva, tichipanana pfungwa, tichibatsirana sevanhu vari mukati mezvematongerwo enyika, zvisinei nekuti bato rako rakakura kana rakaita diki zvakadii. Saka ndonyaya yatanga richitaura isusu taenda ikoko navakupe Mai Matuenga na Priscilla Mserahambwi naObert Kutu, takamirirawo masangano emapolitical parties ari muPoland kunovapa pfungwa dzinosanga richidiscusa navo.
Apa parida kuumbwa hurumende yemubatanidzwa kana kuti zviri kufamba sei?
Haa kwete, haisiri nyaya yekuumba hurumende yemubatanidzwa, haisi iyo nyaya iripo. Nekuti munhu kuti apinde muhurumende anotofanira kunge akasarudzwa nevanhu. Saka isusu kuPoland hatina kusarudzwa kupinda muhurumende, tichazosarudzwawo makore anotevera. Izvezvi izvi basa redu nderekucontributa, kubatsira pfungwa dzatinadzo nemapato edu kuti nyika ienderere mberi. Saka pfungwa iripo haisi yekuti paitwe iyainonzi government of national unity. Hakwete, haisiyo iri kufambira vambeki. Vambeki vari kuda kubatsira kuti vanhu vemhuri imwe chete yeZimbabwe vangokwanisa kuwirirana kwekuti vataurirane nguva nenguva, vachibatsira kuti maproblems oitwa sei.
Mutungamiri webato renational constitutional assembly Mushinafundo Lovemore Maduku vachitaura vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu, avo vanoti kupinda kwavambeki munyika mucherechedzo yekuti vamunangagwa vakazvipira kuti zvinhu zvigadziriswe nekukasika.
Kuuya kwavambeki zvinoratidza chido neshungu dzavamunangagwa kuti naividwe, ko zvandakati ngatitaurira neivo sezvevemapolitical parties, inga vangwedu vari kuramba. Zvisinei kuti matare enyika, zvisinei kuti ruzhinji mhomho yeZimbabwe yanga yataura paballot box kuti ZANU PF ndo inofanira kutonga, avo vakasimudzirawo veMDC zvikanzi izvo no handei kumatare, kumatare vakandokonewa ivo vachamisa. Saka zvinhu zvinoshusha, zvinoshungurudza vamunanga kuti ko umwe wangu iwaye asingaoni ndiyezve anodaidzira masanctions, ndiyezve anoti zvinhu zvichazvisiya jecha. Saka toita sei? Rega maybe vamwewo vanobva kumwe kune imwe nyika kuda vakauya vakambotaura naye kuda zvinoungaona chiedza chokuti nyika inoda kuti ibudire, ichibudiriswa namaZimbabwe chete chete.
Asi vachirumanzu takambonzwa bato reZANU PF vachitaura kuti havadi muyananisi anobva kunze, nyaya iyi ngaigadziriswe munyika. Chii chinenge chazoshanduka kana vambeki vaakubvumiswa kupinda munyaya?
Aiwa, hapana chamboshanduka, asi kuti ivo vambeki so munhu mukuru, remember is a former president, ende anouya achipa pfungwa dzake kuna current president vanova vamunangagwa. ende akasvika vakakumbira kuti hanai vamunangagwa ndaichikumbira uko kuti nditaure nemunhu handifungi kuti vangaramba chavangagurambira chii chinenge ichichivanza hurumende yezanupf chingava chii munhu wega wega anoda kuti nyika inoifambirire mberi anobvumirwa kutaura pfungwa dzake zviri kuhurumende yacho zviri kuna purezidendi wenyika ino zviri kuzanupf inova ndiyo inotonga nyika ino kuti zvinosajiswa vanozvibvuma here kana kuti kwete
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf vagadzira chirumhanzu vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7 vamwe vagari vekwamutoko mudunhu remashonaland east vakavhiringidzwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe nekunyimwa chikafu mbeu nezvimwe zvekurimisa pazvirongwa zvehurumende vakaumba sangano iro vanoti richatungamira kuti varipwe pamwe nekuti vasarambe vachishungurudzwa nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera
Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vakaumba sangano runonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution zvichitevera musangano wavakaita necommission yehurumende inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC sachigaro wesangano iri vamusekiwa Banire vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richange richishanda neNPRC mukupedza dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu pamwe nekupodza marwa wadzo eavo vakashungurudzwa
tinoitenda hurumende kuisa kwakaisa NPRC kureva kuti inotonishinangwa chekuti tipodzane maronda titaura nechokwadi kana tichiripana tiripana tobva tati zvinhu zvakadaro zvadzo kurureke futi
vabhanire vaendera mberi vachiti dambudziko rekushungurudzana nekusarudzana richiri kuendera mberi uye sangano ravo richange richinyora pasi zvese zviri kuitika pamwe nekuzviendesa kuNPRC kuti zvisarambe zvichiitika
munomu hatina kugara zvakanaka semavictims chekutanga ndechekuti tichingoro victimizwa chinonyimwa chikafu nyange chikafu chikava chikanjiitie social welfare chinoenda chiri on partisan basis chinogovewa kana chichienda mumaruwa chinoenda pachairman wezano hachiende pane social welfare office akafanira kunge sabhuku kana kuti mambo chinotanga chitosvika pachairman wezano ndiye anozonyora mazita
imwe nhengo yesangano iri uye vaimbova kanzura wemutoko rural district council vashem kativu vaudza studio 7 kuti chavanoda chete kuti vakakuvadzwa kana kurasikirwa nezvinhu zvavo varipwe uye kuti pave nekukumbirana ruregerero
zvotakaitwa hakusi hazvizvinhu zvekunyeba kana kuti ichokwadi chakaitika saka chotoda kundoziva chete ndechekuti tizive kuti sei takashungurudzwa sei taitirwa izvozvo takatapara mhaka yei isi taita zvematongerwo enyika zviri pamutemo kuva opposition handi kuti wanga wapara mhaka saka tii tiri kuti tikaungana segrupu sekutaura kwatakaenda kuNPRC tichivataurira kuti ndizvo tiri vakataura kuti aiwa gurupu renyu kana ravo munouya tinotaura tese takavabrifa tikavataurira zvotiri kuti tinogona kuti tiungane tisangana nemaperpetrators nemavictims pamwe chete
vakative avo vanove nhengo yemdc inotungamirirwa navanelson chamisa vati vave kuunganidza umbowo hwezvakaitika sezvakataurwa neveNPRC uye vane tarisiro yekuti vachakwanisa kugara pasi nevakavatadzira kuti vayanane vachitungamirirwa neveNPRC munyika makaita mhirizhonga inotyisa muna 2008 apo zviuru nezviuru zvevanhu zvakaparadzirwa misha nezvipfuyo pachishandiswa nyaya dzematongerwo enyika mhirizhonga iyi yakaita kuti vaive mutungamiri weMDC mushakabvu Morgan Tsvangirai vabude musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokorwa muna 2008 mushure mokunge vatsvangirai vakunda vaive mutungamiri weZANUPF panguva iyi mushakabvu Robert Mugabe hatina kukwanisa kubata veNPRC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi commission iyi iri kukurudzira kuumbwa kwemakomiti erunyararo mumatunhu ese munyika nechinangwa chekuti mhirizhonga kana kushungurudzana kusarambe kuchienderera mberi commission iyi yakafambawo matunhu ese munyika ichinzwa zvichemo zvevanhu pamwe nepfungwa dzavo pamusoro pekuti zvichemo izvi zvingagadziriswe sei kuti vanhu vakwanise kugarisana murunyararo ndakamirira studio 7 pamutoko senda ndini Godwin Mangudla
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yashika nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vemuGambia zvaratidzira muguta reBanjul zvichiti mutungamiri wenyika iyi vaAdama Barrow vasiye basa. Asi vaBarrow vava kuti vanoda kuti vatonge kwemakore mashanu mutemo yavo yechishanu kunyanga hazvo vakamhenge vati vachange vari panyanga kwemakore matatu chete mutemo yavo yechishanu iyi. Dare repamusoro-soro remuAmerica raramba nhasi kunzwa nyaya yanga ichida kuti kurara mumigwagwa ive mhosva. Danho iri rinosiya mutongo wakaitwa nedare repamusoro-soro remuSan Francisco iro rakarasa chikumbiro chekuti vasina dzimba vasabvumidzwa kurara mumigwagwa. Sangano reDoctors Without Borders riri kudzidzisa veruzhinji muNigeria kuipa kwakaita nyaya dzekubata vanhukadzi chibharo. Izvi zvaitirwa muPort Harcourt pachishandiswa dzinhepfenyuro nezvimwe zvekushambadzisa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe yadzokera zvakare kumazuva andadzoka munyaya dzezveupfumi kunyange hazvo hurumende iri kuramba kuti izvi ndizvo zvave kuitika. Nyanzvi idzi dzinoti kusagadzikana kwezvinhu munyaya yemari, vamwe vachiramba kutambira mari dziri pasi pemasendi makumi mashanu munongedzwe kuti zvinhu zvaenda kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Pakaparurwa imwe mari nebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe, munyika makava nemufaro asi vakawanda havana havo kuziva kuti uku kwainge kuri kupembedza nganga neinobata mai. Zvino munyaya dzezvemari munyika zvinenge zviri kunetsa kugadzirisa. Mari yakaparurwa nebhanga guru yeRBZ yendarama iri pasi pemasendi makumi mashanu yave kuramba kutambirwa nevanhu vakawanda munyika kusanganisira vemabhizimisi uye vemakombi nevanhuwo zvavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzemari.
Takudzoka zvakare kwazvatakamboona zviya nguva yekukwira kwemitengo zvakanyanya 2007-2008 pakatangwa kunyorwa mazimari aya tangasitorina mari tane ainzi mabhera cheka aya kana musharangarira wokuti anenge aine mazivara aityisa aitanga ari kumamiriyoni akazoenda kumabhiriyoni akazoenda kumatiriyoni akazoenda kumakwanziriyoni kana muchayeuka ndokwatave kuenda kuti mari diki idzi hadzina zvachisabatsira.
Mashoko aya atsinirwawo namuzvina bhizimisi vari sachigaro yeassociation SADC Chambers of Commerce and Industry uye vakambotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce vaOzwo Bina.
Dambudziko riripo nderekuti vanhu vedu vaakunzwisisa kuti izvo takamborohwa hatichari kurohwazve. Saka hurumende kana ichiramba kuti inflation yatavari ihyperinflation vachiisa madenominations anoita kunge zvinhu zvakanaka, vanhu vanozongotenderera voti orit ndozvamaisa asi isusu tine kodzero yekuti hatidi kuzvishandisa.
Asi muzvina bhizimisi uye vakambotungamirawo Confederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka hazvo asi hazvisati zvaipisisa pakuti vanhu vati Zimbabwe yadzokera kumakore ekuma 2008.
Handifungi kuti hatasvika panyaya yakadaro yekuti dzava muhyperinflation. Handisati ndazviona pamafambiro atiri kuita. Hongu pane zvonetsa zvokuti foreign currency haisati yanyatsa kuwanikwa. Maexports edu hanyanyanya kukura maningi. Ndozvoda kuti dei zvakurudzirwa zvaita.
Vachitaura mudare reparamende vhiki rapera, gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati hurumende ine urongwa hwekuparura dzimwe mari dzebepa dzemadhora 10 nemadhora 20. Ko, izvi zvingashanda here kana kuti kuteya nzou neriva? Dr. Kanyenze vanopindura.
Kana matemi chaiwo chaiwo acho haachabatsiri nekuti haana zvaanoita, haana zvaanotenga. Tava kuda kutoenda zvatanga tava kuita zviya kuita ma100 notes, ma200 notes, ma1000 notes, ndokwatava kutoenda ikoko. Saka izvi hazvina zvazvichabatsira nekuti nyaya iyi ndokuti vakaita zvinhu zvavakaita kunza mari yemuZimbabwe zvisina kudzikamiswa.
Vajokonya vati zvekunza mari yakati kurei zvinogona kushanda asi panoda uchenjeri
kuitira kuti inflation irambe yakakontroleka.
Chinangwa chehurumende chekudhinda mari diki chainge chiri chekuti zvisaite nyore kuchinja mari pamusika wemukoto. Asi vabina vanoti hazvina chiyamuro chazvaunza.
Mari inokanganisa upfumi haisiyo futi iyo yamuri kutaura iyi. $50 nema150 nema2000. Mari inopinda mumarket iri mazi mari akakurisisa. Ndoo mari inokanganisa upfumi. Ende iyoyo kana reserve bank yedu ichishanda. Vanofanira kutoziva kuti ndi blessing here, ndini dina here, ndini nhingi nanhingi. Ndo ane mazi mari ari kutendera muupfumi ari kukanganisa zvinhu zvekuti upfumi hufamba. Ende vanhu ivavo vakawanda vacho havasi vanhu vanozviitira vega, vasina vanhu vavanoziva vari pazvinzvimbo zvepamusoro, nekuti mari iyo haiwanikwenje.
Kuramba kutambirwa kwemari iri pasi pemasendi makumi mashanu kunoreva kuti Zimbabwe iri kutadzisa kushandisa mari inosvika mamiriyoni mana nemaviri emadhora. Vanhu kusanganisira vakwegura vari kunetseka zvakanyanya kuwana mari kubva kumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Ndini Blessing Zulu.
Kushaikwa kwavana chiremba muzvipatara zvehurumende kwave kuisa upenyu hwemadzimai akazvitakura panjodzi kana vakaita dambudziko sezviri kuitika pachipatara chikuru chemuchinoi. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Muzvarilisa Sibandande mumwe mudzimai akatarisana nedambudziko rekutadza kusununguka zvakanaka. Muzvarilisa vanoti mwana wavo uyo anga asati asvika nguva yekuzvarwa akafira mudumbu pavakauya nemusi wechipiri, asi hapana chiremba akavayamura vachiti vakatozoyamurwawo nemumwe mukoti uyo akaita kuti mwana abude akafa. Muzvarisibanda vanoti dambudziko guru rave rekuti vasuke chibereko chavo zvekuti vakanonokerwa sezvavari kuitwa zvinogona kuzviringa utano hwavo.
Mwana ainzi akafira mudumbu, saka ndaifana kuti mwana atanga kubuda mudumbu vana Jesu vachamuri. Saka izvozvo zvese zvinhu zvakaitika bati pane zvinhu hazisati ndageswa chibiri, asi zvinhu zvese zvakabuda. Saka chandiine nendaiba kuti ndigeswe chibiri. Saka mwana akabuda nezvinhu, saka handasi hasati ndageswa. Saka ndizoti hazvizoni apeteri kuti ndizotadza kubata mwana.
Muzvarisibanda vanoti vari kusangana nedambudziko rekushaya mvura zvekuti zvimbudzi zvepachipatara ichi hazvipindike uye vave kutochingidzira mvura inenge ichinaya.
Mvura inouya sometimes haiuye. Mvura panonaya mvura ikanaya ndokwatinobva tachengetedza.
VaErasmus Zindoga vakauya nemudzimai wavo kubva kukaribha vanoti havasati vawana rubatsiro kubva kunana chiremba, vachiti mumwe chiremba wavakaona pachipatara apa akaramba kurapa mudzimai wavo. VaZindoga vanoti vakatohaya motokari kubva kukaribha kuuya kuchinhoi mufambo une makiromita 250 sezvo zvinhu zvisina kumirawo zvakanaka pachipatara chekukaribha. Hatina kunzwa kuti madzimai mangani ari kusangana nematambudziko akadai pachipatara chemuchinhoi icho chinotambira vanorwara kubva munzvimbo dzinosanganisira Kariba, Hurungwe, Karoi, Makonde nezvimba. Vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vachapiwa Ziwayo vanoti semaziviro avo vanachiremba vanofanirwa kunge vari pabasa mudunhu rose. Asi vabvuma kuti vana mukoti havasi ivo vanofanirwa kurapa madzimai anenge aita dambudziko pakusununguka sezviri kuitika pachipatara chemuchinhoi.
The communications okay because the patients were not attended to by a doctor. Maybe because of the case was to follow up the respective cases. But in general,
kana pakaita dambudziko nekuda kwekuti munhu haana kuwana rubatsiro rwachiremba tinoongorora nyaya yacho, asi handizivi kuti vanachiremba vari pastrike mudunhu. Tichaongorora nyaya. Kakawanda vana mukota havasi ivo vanoyamura kana madzimai vaita dambudziko pakuzvara.
Need induction for them to deliver, or maybe for different reasons.
Mutauri wekanzu rechinoi vatichawana mulauzi vakaburisa chiziviso sondera pera vachiti guta rechinoi iro rine vagare vanosvika zviruzana nemakumi maviri rine dambudziko remvura nekuda kwemapombi matatu akafa ayo ari kugadzirwa. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndine apa Chigoriwa.
Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri, china nemusi wechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Na Elvis Masuka ndiriku South Africa Cape Town.
Taurations.
Yani kana angu utawala ndia wa muna noremi kezo wa mbeki waka pinda munika nizuro.
Taurations.
Ku Zimbabwe. No tarisira kuti South Africa kudaro dai wale wangu wa anwe Zimbabwe wa batana. Because chukura rama munika ine wano waka divide. Wangojiti tiri okwa ningi, wangojiti okwa ningi. Juno kondresa izo kutiri pale neru wengo, wili nika isende rambeli. So the best way for Zimbabwe, pano dauti wano watauri rani, jinozo famba zakanaka. Because people are suffering, tikatasa kutima ordinary citizens, ndo waru kutambura ni especially in Zimbabwe. Wakuru wedu waru kumpolitisa hawa, batino vote hawa. Hawa tombo si waka fane ndaro. The better way for Zimbabwe kutauri rana, jinozo enda kumberi. But it is inga adindiji kuti, wano watauri rani ze fake. Because the takambo wona, matoku takambo itika, pakatifawa mgabe na watangirahi mshaka. Washakabwa wakataura tikaona kuti zvinhu zvakachinja, of course pa economic, but panyaya ma political reforms hapana chakachinja. Anichadotaura panyaya ma ichiwenga.
Taura yenyu
panyaya ma ichiwenga ndinongodongotaura zvishoma kuti kosei ma ichiwenga wazofungwa nhasi uye vazooneka kuti vari kutora mari vaibvisa muhomwe mavo here kana kuti vaiitora kubhengi. Vana vezimbabwe isusu tiri kuchinjwa focus nevamwe vanhu.
Ndinotanga tikakurabaza ndiri kupari Francis Mavelasi Paris no tiba mamereka zvinyika medu kayamira parmanan zombe ndoimba kuti nyika paine pari nhasi ndivo paive muna 2008 semaonero angu nyika medu mudwa solution okasika chambombika kauya vanhu vazhinji vane fungidzire kuti panokwanisa kuti vachidzimwe naurano naurano dzirikwanisa kuzvara government of national unity. But in my opinion I see solution in 2023 tichikwanisa kuita mamwe maelections aningari disputed again. Electoral field in Zimbabwe should be leveled first. Ndokuti tisawe matambudziko kumberi. Pakaipa ndopi pandiona pane basa rese bose Marvelous.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, mwari ya Zimbabwe, ini ndini Maikove. Ndino koka ya kutumipinde mchirongwa chedu chewe chidiki che The Connection, nasi Maneru na 8pm. Nasi mchirongwa tukutarisa matambudziko. Akatarisa na newa dzidzi mushikoro munyika. Panguwa iyo wa dzidzi wakawanda, wari kukundikana kubudira mubvunzo za vano nyora. Kana mchida upina mchirongwa ichi, kana kutumira mashoko ku Studio 7. Shandisai WhatsApp, panamba zinoti +1 202 465 0318. Muri Zimbabwe, ngatisangane pachirongwa The Connection, muine ni Mike Hove na 8pm.
Mwede ya pera rakaiti mbotarisa msore na uza nase. Waka mboita muyananisi pa gakavare Zimbabwe muna 2008 Watabu Mbeki. Vane wita urukuro neve mapato ya jumatonga ruwe nyika panguwe ya munyika mwine bopoto ya jumatonga ruwe nyika. Waka para dziru wa misha pangwene rufio zao mumirishonga ya 2008 voronga kutivari ipwe. Zimbabwe ino dzokera zvakare kumazivanda dzoka mwenyea dzezwe upumi. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu chanasi, iwe inesu zvakare mangwana. Anokuonika ene mufaro, jini wenyu, jonga kandemi, rindiri mu Washington DC, ndokusia mina ntunga milinkomo.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, sela mugela uselo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtswaka zomuhle olamukela ku studio 7 ngolwesibili mhlaka 17 kumpalakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ubuye wathi hayi bo ucakathekile ukuthi kukhube lokukhulumisana ngaphandle kwePollard ngoba iPollard ingenelanga. Ngakho ke kusegcekeni kusobala ukuthi ukucabanga kuka mnumzana uMnangagwa kakwenelanga le region le South Africa.
Onke waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki ophakathi kokwethekelela eZimbabwe uthi abantu baleli lizwe kumele basebenze ndawonye ukuze benelisa ukuvuselela umnotho.
Kuyinto esegcekeni ukuthi i-region yethu eSADC bayahlupheka ngizindlakalo ezeZimbabwe ngenxa yokuthi kukhanya kulokuxabana. Yeyukakathekile ukuthi bathathe isikhundla sabo esokuncedisa ukuthi nxa kukhulunywa.
Incwadi kwezombusazwe zithi uhambo lukaMbeki lungaba imizamo yokukhuthaza inkokheli yamabandla amakhulu ukuthi ihlale phansi ikhulumisane. Siyaqhubeka njalo sikhangela udaba lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi yamaNdebeleni kanye lenkabazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Onke waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kumele abeZimbabwe basebenze ndawonye ukuze benelise ukuvuselela umnotho welizwe labo. Umbeki yena owake waba ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe uphakathi kokwethekelela eZimbabwe okwamanje njalo uhlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa kanye lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC uMnumzana Nelson Chamisa izolo. Namuhla uMbeki uhlangane lonkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Lovemore Maduku labanye abakumanyano wePollard. Akwaziwa ukuthi uMbeki uthunywe ngubani eZimbabwe lobanje abanye benakanela ukuthi angaba emele ilizwe laseSouth Africa kumbe umanyano weSADC. Kasenelisanga ukukhuluma lezi phathamandla zakwele South Africa kanye lomanyano weSADC. UMbeki ukhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi ahloniphe impumela yokhetho lwanyakenye. Impumela yokhetho lolu ilokhe iphikiswa nguMnumzana Chamisa lebandla lakhe besithi uMnangagwa waqilibezela. UDokotela Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli sikaChamisa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kumele kuphathwe impumela yokhethwa andubana kuxoxiswane ngokunye.
UMnangagwa ubekhala ngokuthi athi yena iproblem yaseZimbabwe ngeyama-sanctions nje kuphela, njalo ingxoxo ezingatholakala ezombusazwe zitholakala kuhlangano wakhe obiza ukuthi yiPollard. Kodwa sibona ukuthi uMongameli uThabo Mbeki ubuye wathi hayi bo ucakathekile ukuthi kukhube lokukhulumisana ngaphandle kwePollard ngoba iPollard ingenelanga. Ngakho ke kusegcekeni kusobala ukuthi ukucabanga kuka mnumzana uMnangagwa kakwenelanga le region le South Africa ngazivelani naye ukuthi kwenele ukuba kukhulunywe siku Pollard kuphela.
Singathi ke kuyini okade kuxoxwa ngumnumzana uMbeki lo mnumzana uNelson Chamisa.
Zinenganyana indaba ezihambelana lelizwe leZimbabwe ezixoxiweyo.
Singathi ngenxa sikhangele okwenzakalayo siyakhumbula ukuthi kwakwenzakala khonokho ukuze kubunjwe uhulumende omanyano. Kambe kuya khonapho kumbe kuya ngaphilapha.
UPresident Nelson Chamisa uchilo ukuthi yena inkulumo azazenza lo mnumzana uMnangagwa nxa zingenzakala zizabe zingelani lokuthi kutholakale izikhundla zinkulumo zokuthi kulungiswa udaba lweZimbabwe. Ngakho okuqakathekileyo njalo kumxoxo osengqondweni zikaPresident Chamisa yikuthi kulungiswe udaba olushupha emkhonomi lodaba lokuthi ukhetho kalubi ngoluhle njalo oluvunywa ngumuntu wonke. Zenezindaba yizo ecathe kuPresident Chamisa, kufanele inkulumo zelekelele kulolo hlangothi.
Siyezwa nxa sikhuluma labantu bebandla leZANU-PF bathi kumele livume ukuthi uMnangagwa wanqoba ukhetho lwadlulayo. Nxa ukuthi uzayenziwa inkulumo lebandla leZANU-PF ingakuthatha njani khonokho?
Kati manje phela nxa betho njalo ngabatsho phela ukuthi kathi kungani abakhokheli abathize bebuya bezokhuluma abafana lo president uThabo Mbeki bebuya kweZimbabwe babe bakhulume lo president uNelson Chamisa. Ngibona ngani khonokho kutshengisa ukuthi indlela ababona ngayo kayilabantu abaningi abayithenga njalo abayivumelayo uzulukazi weZimbabwe, uzulukazi welizwekazi le-Afrika. Lo zulu womhlaba wonke nje jikelele uqakathekisa ukuthi kufanele kube khona ukukhuliswana okumayelana lo daba lokhetho ukuthi ukhetho kalukhiphanga impumela eyavunywa umuntu wonke njalo impumela ezisekelelayo ezitshengisa ukuthi yona iqondile njalo iyikuthanda kwezizalwane zeZimbabwe.
UDokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli weMDC. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Malaki Nkomo oke wamela isigaba seInsiza South edalele ePhalamende ekubandla leZANU-PF.
Aya amazwe angabezisadaki akhuthaza inkulumo ukuthi sifane sibe khona. Iqiniso elikhona ukuthi umongameli wethu ubaba uMnangagwa uvelela wakuqala yena ukuthi akhulumisane namabandla lawa anqobayo. Wazokusala ibandla le-MDC alliance elikhokhelwa ngoba uChamisa elingazanga lafuna ukuthi lona libuye ngaphi, libuye enkulumeni. Ngaleyo ndlela into ofanele bayazi ukuthi khona uma bona sofanele bakhulume naye uChamisa u-MDC alliance ngavume ukuthi ubaba u-ED wamnqoba ekhethweni njalo nguye upresident waleli lizwe. Ngibona ngani ngaleyo ndlela ubuya kukaThabo Mbeki kumbe yiziphi inkokheli kufanele zikuqathe kusekhonoko ukuthi ekukhulumeni uChamisa-ke MDC abavume ukuthi upresident weZimbabwe ubaba u-ED Mnangagwa.
Kodwa bona ngokukhuluma kwabo bathi ukhetho lwebiwa kodwa bazimisele phela ukuthi bakhulumisane laye umongameli. Ngakho ke bafuna ukuthi ube lo muntu ovela kwenye indawo onjengoMbeki kumbe abanye nje abangabahlanganisa, hatshi ukuthi umongameli abe nguye oqalisa konke khonoku ukukhulumisana. Ukubona njani khonoku?
Ya, ngibona into ekhona kofanisizwe ukuthi khona sile constitution esingathi yiyo ekhokhela ukubusa kwelizwe. Indaba zonke lezahamba emakhosi zazathiwa zayiba ku-Supreme Court ukuthi khona ake lifakise ubufakazi laphana laphana ukuthi lala njani ukuthi ninqotshiwe. Kambe nxa i-court sikubonile ukuthi ubaba upresident ED Mnangagwa wawina abantu bona babesibesala, ngibona ngani ngabe ungasathiyo ndlela enjani e-right. Ngaleyo ndlela ukuthi anikazi babone ukuthi ubaba u-ED Mnangagwa umuntu olalelayo uma evuma ukuthi kukhulunyiswane kumbe avume ukuthi izinto zilungiswe. Kodwa okukadele khonoko phela ukuthi kabavume ukuthi ngupresident ngoba uza kumkhuluma njani umuntu asepresident.
Yes, siyabona ke nxa kungaba le nkulumo sibili phakathi kwamnumzana uChamisa lo mongameli Emmerson Mnangagwa, kambe ukuthi kungaba lo hulumende womanyano yini?
Sokuzakuya ngokuthi khona inkulumo lezo ezilandwe ngubaba uThabo Mbeki izihamba kanjani.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-PF ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseWest Nicholson eMathebeleland South. Kusenjalo incwadi kwezombusazwe zithi injongo kaMbeki emqoka ingaba ingeyokuletha umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ndawonye ukuze bahlale phansi bakhulumisane. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Oke waba mongameli wele South Africa. Uhlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla elibusayo eleZANU PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla eliphikisayo elikhulu ele Movement for Democratic Change. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi okungabe sekusenzakala kuveza obala ukuba inkokheli yamazwe akumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi leAfrika eSADC isikubona ukuqatheka kokulungisisa inkinga zeZimbabwe. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Mlindelwa Mancitshana futhi uhambo lukaMbeki lungabe lujonge ukuzasiza uMnangagwa hathi ukulungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo.
Kodwa singayikhangelisisa indaba le siyabona ukuthi uMbeki uzonceda abanye bakhe abadala beregion yibo abancedanayo. Uthabo Mbeki kabuya uzonceda abantwana beZimbabwe. Kuyikunceda abantwana beZimbabwe kubenza qalisela kuma-fundamentals okuyiwo okumele alungisiswe ukwenzela ukuthi angabuya kanye kuhle kuphelele khonapho. Hathi ukuthi ngemva kweminyaka leminyaka uyabe lokhu ephenduka ezolungisisa into yinye. Into eqakathekileyo yukuthi nxa esiza akabuye ezolungisa ama-fundamentals. Ngokunjalo siyazi ukuthi i-Regions Act okwakathesi hayi uzoncedisa omunye wakhe ngoba phela ziyavusana indala zakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya enye njalo ingcwethi uthi liqakathekile leli nyathelo eselithathwa.
Kuyinto esegcekeni ukuthi i-region yethu eSADC bayahlupheka ngezinsakalo ezeZimbabwe ngenxa yokuthi kukhanya kulokuxabana. Ye uqakathekile ukuthi bathathe isikhundla sabo esokuncedisa ukuthi nxa kukhulunywa kukhulunywe kodwa ukuza kwayingumongameli uThabo Mbeki ye kungasitshengisela nje ukuthi engxenye kulesifiso lothando sokuthi kukhulunywe.
UMbeki uza kuleli ngesikhathi kusanda kuqhutshwa umhlangano wokuphawula uhlelo lokudinga indlela zokukhulumisana ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo owe National Convergence Platform NCP obuqoqwe ngabenhlanganiso ezijiyeneyo ezisebenzisana loZulu kanye lenkokheli zezokholo ngaphansi komanyano weZimbabwe Heads of Christian Denominations ZHOCD. Uza njalo abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo emazweni angezansi yezwekazi leAfrika owe Fellowship of Christian Councils in Southern Africa kanye labe World Council of Churches beye bayangena umhlangano lomongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamabandla okholo lwesiKristu oweZimbabwe Council of Churches uReverend Dr. Kenneth Mtata upha umbono wakhe phezu kokuza eZimbabwe okaMbeki.
Kwenzakala ngemva iregion layo iSouth Africa ibona loko okungalungile okwenzakala eZimbabwe ngalesi sikhathi.
Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana loMbeki phezu komhlangano wanamhlanje lenkokheli zamabandla aphikisayo akuPollard ngoba ehle wakubeka sobala ukuba angeke aveze abakukhulumileyo kuntathela izindaba njengoba abakade bekukhuluma kungamelanga kwaziswe umphakathi okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhungani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Sile damu okuthiwa ngukaresinyama.
Idamu elikhulu elikwakuyisiwale. Thina sinedamu elisephezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Namuhla kuhlandla lesibili lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu sisenyakatho yemandebeleni endaweni ezifana lenkayi eCholochola seLupane. Siqala ngedamu leMagwanda elisegusweni enkayi. Leli damu libikwa selileminyaka elithumi lingabambi kuhle amanzi ngoba seliqhibelekile. Izakhamizi zithi zaziphila kuleli damu zilima ngokuthelezela njalo izifuyo lazo ziwathola kuhle amanzi ngazo zonke izikhathi. Kepha ukuthabalala kwalo sokuzilethele ubunzima obumangalisayo.
Idamu Makwanda silohlupha kakhulu ngalelani damu selagqibeleka lisawabamba amanzi, umthamo wamanzi nje susiba mncane. Okubanga ukuthi izifuyo zibanje laphana ziyabhalela, okuyinto ekhathaza kakhulu izakhamisi.
Enkayi njalo kule damu letokwe kuzokuba le damu elikhulu elahlelwa kuphela emaphepheni ilizwe lisabuswa ngabelungu elaziwa ngokuthi iziminya dam. Ngobukhulu balo idamu leli lalikhangelelwe ukusiza izigaba ezichiyeneyo ngitsho lezisenkabazwe. Kodwa owake wamela inkayi edale lephalamende umnumzana Abednego Bebe uthi lanamuhla lokhe belimelele.
Lidamu elikhulu ebengasezimede inkayi kuphela kanye labantu besilobela kusiya eGungu ngoba belilalokho okuthiwa ngesilungu yi-kickback, ngithi ukubamba amanzi okudlula 11 kilometers.
Sisukeke enkayi siye esilwane elupane. Nansi isakhamuzi umnumzana Sibusiso Ndlovu.
Sizokhuluma kakhulu ngedamu lakithi abalibiza bethi uDamu Gangeni. Inesikhathi esikhulu kakhulu yagqibeleka lelo damu, sesiswela amanzi awenkomo, kanti ke ekudala lona leliya damu lalingacishi.
Amadamu amanengi enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe mancane kodwa adlala indima enkulu empilweni kaZulu lemvelo. Amanye awo akhiwa phakathi kuka-1994 lo-2001 phansi kohlelo olwalusaziwa ngokuthi yi-Give a Damn Campaign. Olwasungulwa zinhlanganiso ezizimeleyo zincedisana le-UNDP, lenhlanganiso kahulumende wakweleBhilithane, i-Climate Resilient Infrastructure Development Facility, kanye lohulumende weZimbabwe. Lwaphumelela kakhulu lolu hlelo, kwakhiwa amadamu angamatshumi amane lambili 42 enyakatho lasezansi yemandebeleni. Kodwa amanye awo asegqibelekile ngenxa yokunganakekelwa kuhle. Lanxa kunjalo amanengi aseleminyaka leminyaka akhiwa. Etsholotsho khona kulamadamu afana leGariya, iMswigana, iGombalume, iSomlotha ledamu Cijama eliphansi kwenduna uTategulu. Owake waba ngumeli wetsholotsho edale lephalamende umnumzana Belief Gawule uthi ukugqibeleka kwawo kuthiye izakhamizi kanye lezifuyo zisebunzimeni.
Abantu bethela amanzi okuthelezela ezingadini zabo ocijima ngale njalo amanzi ana belethe ngenhlanzi lokudla okuningi kakhulu ebantwini yabe buya nalana avela emanzi amnyama. So konke labo Gariya nabantu bethela lezi nhlanzi bethiye inhlanzi ulethela abantu ukudla lamanzi ezifuyo.
Enyakatho yemandebeleni njalo kule damu lesiwale. Isakhamuzi umnumzana Bavili Moyo uthi uhulumende kumele angenele alilungisise.
Isiwale leyi lidamu elalisinceda kakhulu izakhamuzi zasemzula 52, emzula 9, lemzula 8, lemzula 53 lapho kwakuzidla khona izifuyo. So sicela usizo kulabo abangancedisa ukuthi khona kuvuselele leli damu.
Sigqibe uhambo lwethu lwanamhlanje ngokubhekisa amabombo ezansi yemandebeleni. Beleni siye ekhezi
etiphenda konyongolo kunedamu kudala ladabuka lidabuye kwaza kwabakabili lilungiswa kodwa namhlanje lokhu linjalo lidabukile. Siyacela ukuthi uma abantu bengasizakala lilungiswe la idamu.
Abanengi bathi udaba lokusilela kwamanzi lwenze umumo wendlala waba mubi kakhulu lonyaka. bathi ngaphandle kokufelwa izifuyo inkulungwane zabantu ebeziphila ngenhlelo zokulima ngokuthelezela emadamu lazo zisele zingasela ndlela zokuzinakekela. Lethiye indlebe kuhlandla lesithathu lapho esiza kwethekelela ezinye njalo indawo kusasa.
Yebo yebo yebo, mthwakazo muhle zimpapo muhle, okhulumayo nguMike Hove. Ngolwesibili kunjenje asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe Big Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane lesifundi kanye lababalisi lonyaka. Isifundi eziningi lonyaka zibikwa zingaphumelelanga ezifundweni zika grade 7, ikakhulu esabelweni seMathebeleland. Asibeni lethuba lokuhlaziya imbangela yalokhu, sigxile kunhlupho esibhekane lababalisi kanye lesifundi. Wenzweni ukuze lolu hlupho luphele. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Mthwakazi omuhle zimbapo omuhle, lingakhohlwa uhlelo The Connection ngo-8 ntambama ku Studio 7.
Singene esigabeni sikhangela izindaba ezenzakala kwele Melika ngamafitshane. Inkampani elungisa indizamtshina eBoeing ithi isimise ukulungisa indizamtshina yayo iyohlobo lwe-737 Max ngoba ilokhe ilwisana lodubo lokungasebenzi kwayo kuhle ngemva kwengozi ezimbili ezenzakale lonyaka. Umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court eMelika walile ukuthetha udaba lokwaliswa kwabantu abalala esitaladeni. Singene kuhlandla lezinotho sizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni namuhla.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho ozenqabela ukufakwa kwentengo etshiyeneyo empahleni inye. Ukuthengisa impahla ngentengo ephezulu lokufaka impahla engalotshwanga intengo esitolo. Lumthetho othiwa yiConsumer Protection Act uzabangela ukuthi kubunjwe isikhwama sokuphathisa abathengi njalo leCommission ezakwenza lumsebenzi. Lumthetho uzakupha abathengi ithuba lokubuyisela impahla ezitolo nxa bengayifuni kungakedluli inyanga eziyisithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga lobethengisa eBulawayo Traders and Vendors Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi abathengi vele ngabahlonitshwa elizweni okokuthi lumthetho ungaphathisa nxa ungalandelwa kahle.
Izinto zamafoni zama network providers bayaqheza ama-tariffs willy-nilly, abanye abana roll over data ingazeluthengi inyanga ingaphela iya expire kayi roll over asabo abanye ofcourse lena i-roll over angithi ungakhanyela futhi even ungahamba ezibhedlela nxa uthi yalayina khona ngale because izophela i-service abantu abantu esabe kuharasa abanye bethutha kebuthethele ubhigijimele sibike umnyango lwami ngabe uyayilayela ngaphezesa uyathona umile elangeni ungena ebhenki uyathona ulayini sikumile ngezindlela slow. So mina vele ngibona ngani i-culture nje hlonipha umthengi ayisekho elizweni leli ikulusizo. So angazi ukuthi i-act lay izadala mahluko bani, maybe izaba nje i-paper tiger ngesikhiwa, angazi, but unless and until kutshintshe i-attitude yabantu zasezimbabwe towards consumer kumbe kutshintshe ingqondo kumthengi, abantu bahlala bengahlonishwa endaweni eziningi kakhulu. Kulusizo okwenzakalayo endaweni lasithenga khona, ama-price bayakhwezwa, umuntu engafuna angatshintsha afake 3 prizes angacabanga ayiwotshintshwe nge-R20 e-South Africa awe ayithengise
Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube uthi umthetho lo omutsha ufana lowakwamanye amazwe njalo uyancomeka kakhulu, kodwa udubo ukuthi awusoze ulandelwe nguhulumende.
kodwa ke kulomehluko kwesekhisizwe ungaze utshaye umthetho ufika elinye imithetho eminingi engalandelwayo ngohulumeni esithi ngesingisi yi-lawlessness, awusozulandelwe lawona lo. Kanti ke futhi i-commission le edalwa yilo mthetho angeke isebenze nxa vele i-human rights commission, i-electoral commission kayo wonke ama-commission amanye akhona engalandeli engathathwa ngendlela efanele ngokomthetho. Umthetho uqondile, ubhalwe ngendlela enhle kakhulu, kodwa abafanele bawubone ukuthi umthetho uyalandelwa yibo abangakazi balandela umthetho vele. Ngithi phela umthetho lo ungena usiba ngowesingakingaki phakathi kwemithetho eminingi evele ingalandelwa. Kuzathi nxa sekufakwa i-commission, labo bantu abafakwayo kube sekufakwa abangani, kube sekufakwa abantu abangenani lokuvikela amalungelo abantu, ngokuba okukhulu yikuvikela ilungelo lomthengi. Ngangabe uhulumende nguye ozafaka labo bantu njengoba umthetho usitsho kanjalo, uyabe fanele afake abantu abalekuntu lesifiso sokuvikela ilungelo lomuntu okuthiwa ngumthengi. Kodwa osekwajwayelekelayo ukuthi kuyafakwa abantu abangamalunga mbawo ebandla kumbe babe ngabantu abangabangani abazalala emsebenzini bangenzi lutho.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okuqakathekileyo ukuthi umthetho lo usetshenziswe ngendlela efaneleyo, hathi ukuhlukuluza abathengi abalembono ehlukene leya ZANU-PF.
Yekhathi ukuthi nxa vele khona umsika wezinto ovulekile free market, kuza kuba labantu abavama ukuthi babe bengenisa izinto ngobuqili bethengisa izinto ezingasebenzi kahle. Kufanele kube lomthetho ngoba kulabanye abantu abangakwazi ukuthi bazivikele. Kodwa umthetho wakhona awufanelanga uhlukuluze abantu also business, ngoba nxa umsika uvulekile, nxa wena ungafuni uyathenga iye isitolo izinto ezijibhileyo ze-China, uzahambe uyethenga kwezinye izitolo lapho lezinto ezinto engathi phezulu. Umthetho kawube khona kodwa ungaze wasetshenziswa ukuhlukuluza osobhizinisi, kawusetshenziswe ukunceda laba abangakwazi ukuhamba kumthetho ndawo besiyazivikela bezimelela.
I-commission ezabunjwa ukuphathisa lomthetho ibikwa izasebenza lenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe phansi komunye njalo umthetho ozabunjwa. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, igama lami ngu-Chris Gande.
Tuna malaba ndukus malakso mfana katubu kwendo esiqhubela uhlelo ngengoma ethi Satane. Sikhangele ebezihamba phambili. owake waba ngumongameli wakwele South Africa njalo wazoba ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe umnumzana Thabo Mbeki uthi uZulu weZimbabwe kumele asebenze ndawonye avuselele umnotho. Kwanele olivalelisayo ngontungameli Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.